Tereriti no hurumbo kunonoka kuchangiza chirongwa chedu pane zvanga zvanetsa mu studio muno. Tinosangana zvakare mangwanani anhasi kuri musi wechitatu 14/10/2023. Makaterera ku studio 7 nepfenyuro yenyaya dziri kuitika muZimbabwe dzamunopiwa ne studio 7 iri muWashington DC. Chenda kuti makwanisa kuva nesu muchirongwa chedu chanhasi. Ini ndini Tanonoka Wande ndiri muWashington DC ndichiti ezvinoi zviri muchirongwa chanhasi. Vanhu vasingazikanwi vanonzi vakakwatura nekutora matombo eguva revaive nhengo yebato reMDC vakapambwa nekupondwa muna Chivabvu 2008 vatonderai ndira. Imwe nyanzvi mune zveupfumi inokurudzira hurumende kuti ishandise mari yekunze imwe chete kuti zveupfumi zvitange kugadzikana. Vaimbova mutungamiri weAmerica vaDonald Trump vakamiswa mberi kwedare nezuro vakati havana mhosva yavakapara. Iyi ndiyo mimwe yemisoro yenhau dzedu dzanhasi ichibva kuno kustudio 7 iri muWashington DC. Vanhu vasina kuzikanwa kuti ndivanani vanonzi vakakwatura nekutora matombo eguva revaiva nhengo yebato reMDC vakapambwa nekupondwa muna Chivabvu 2008 vatonderai ndira kumarinda eWarren Hills usiku hwemuvhuro. Mutauriri wemhuri yavari munin'ina wavatonderai ndira vaBarnabas Ndira vanoti vakaziviswa nezvechiitiko izvi nezuro mangwanani nevashandi vekumarinda eWarren Hills vachiti nyaya iyi yakasvitswa kumapurisa nevashandi vepamarinda apa. Vatonderai ndira vakapambwa kubva pamba pavo kumabvuku nevamwe varume gumi vanonzi vaive vakapakata zvombo vachifungidzirwa kuti vasori musi wa13 Chivabvu 2008 munguva yegadziriro yesarudzo yemutungamiri wenyika yepiri kana kuti run off yaive pakati pevava mutungamiri wenyika vari mutungamiri weZANU-PF vaRobert Mugabe nevaive mutungamiri weMDC vaMorgan Tsvangirai. Studio 7 haina kukwanisa kubata mutauriri wemapurisa Assistant Commissioner Paul Nyati kuti tinzwe divi remapurisa panyaya iyi. Jonga Kandemiri weStudio 7 nezuro akaita hurukuro navaBarnabas Ndira pamusoro pechiitiko ichi.
Ndatofonerwa nevakomana variko ikoko nekuti izvaitika kechipiri akasi pekutanga. Pekutanga pane vanhu vakadombosvikako vachizviti ihama dzandira dzatondera ndira vada kurati guva ratoende pariri. Saka vakomana veku vachibva vatondifonera ndibva ndaenda. Pandakasvika ndakaona pasisina vanhu. So nhasi ndafonerwa futi vakati tamuka tikaona pasisina tomstone yatondera ndira. Sezvinoiwo ndabva ndatopinda motikari ndobva ndamhanya. Ndasvika kuona hapana kana chido. pana kana takasiwa yedi zvese vakakwada bura vakatakura zvese so hey ndarwadziwa sereke kana sikaipa
tingati here imi mune fungidziro yekuti ndiani aita izvi
zvinoitika mukoma jonga kuuraya munhu zvinenge zvati mukoma tondoendira vakaora iyo vanhu vanogona ngena nezvinhu zvavo zviri kuvanetso kwavari ikoko pamwe vanogona kuti umarichiwaos handizive pamwe chivanhu chavarida kuita kutiraya kuvhara mhepo kana kudidi ndivo zvatangofungawo semhuri kuti maybe pamwe pane munhu arida kuvhara zvaakaita semhuri hatisati tagara pasi kuti tibudeene but inini muonerowo wangu wandaita ndiwo wandataura wekuti pamwe munhu uyu ane chekuita nekuvhara handizivi kuti pamwe matongero enyika vane zvavanoshandisa here vanhu vavanouraya munguva dzinzi matongero enyika handizivimo zvavo asi semhuri hatisati tagara pasi ngatofonera vana amai vanosvika mangwana tivaone tisavatabhuwa nemwana wavo any from day tichitangira pachienda mberi
chiitiko ichi machimhangara here kumapurisa
vakomana veipapo vati tamhangara nyaya yacho saka inini ndanga ndichimhanyiro kunekwa ndanga ndichimhanyira ndazovati iwo ndichadzoka mangwana ndadzoka mangwana ndichazoita phone up yacho kuona kuti vakamhangara sinzi varivo vari muchadzino ipapo vakomana vanochengeta nokuviga vanhu ipapo vati ivo vaisa nyaya yekumapurisa saka ndichanonzwa mangwana tikafambira sei ndichiita phone up yacho mukoma tondoendira takavaviga pawarren hills ndopatakavaradzika ipapo ndopavanga vakazorora zvavo vakavhiringidzwa zvavo vakazvizororera ndonyaya yanyanyobata mutemberi wangu kuti mwana wangu akaurawa samuradzika wazorora nguva yekuzorora yake hapana nekuti nanhasi vari kungomushungurudza nyangwe akafa kudaro saka iye zvinhu zvabata mai zvekuti sezemhuru hatichaziviwo kuti tiachii
matimi vakasike kutanga vanhu avachinge vachiuya vachida kuita zvavaiita kana kuti vaone paguva ramukoma tonderai icho chiitiko chekutanga ichi makati mhangarawo here zvakare kumapurisa
chiitiko ichi inini handina kuchimhangara zvangu asi ndakaenda vakadescribe vanhu vakauya vakomana vacho vakati vanhu ava vanga paine varume vaviri nevakadzi vatatu nemukadzi anga akapfeka zvechipostori vachibvunza guva ramukoma tonderai kuti iye hama dzatenderai ndira vanda kuonawo guva rake
tichitarisa ramangwana zvii zvamungatarisira kuti zvingaitika kuchengetedza guva ramukoma tonderai tichiona zvese zvaitika izvi
ini ndakazvimirira ndati ndichataurawo nameya Makume kuti pawarenhiuzo makuva pange pachiiswawo vanhu vanochengetedza ipapo vaya vatori maminista wepolisi vanokwanisa kunge vachichengetedzawo chiitiko chinogona kusaitika patiri chete chinogonawo kutika kune vamwe saka ndichataurawo navamafume kuti panzvimbo iyoyo pange pachiiswawo mapurisa ekanzuri agochengetedzawo nzvimbo iyoyo kuti vanhu vakamuzo munoziva kuti matombstone anodhura kuti anga achiiswa zvinotora nguva yakareba kuti mugadzirire kuita zvinhu zvinenge zvia zvinhu then mongomuka zvakatakurwa zvakaenda pasina kana tise kumboziva kuti zvafamba sii
saka mune idi here rekuti mutumbi wamukoma tonderai hauna kukanganiswa
aa kuchera havana
avo vange vari munin'ina wemushakavhu vatonderai ndira vabhanabhasi ndira vari parunhare muHarare najonga kandemiri westudio 7 dzimwe nyanzvi mune zveupfumi dzinoshora kupindira kwehurumende munyaya dzezvemabhizimisi dzichiti izvi zvinokanganisa mafambisirwo ezvemabhizimisi zvichikonzera kuvharwa kwawo kukwidzwa kwemitengo kana kushayikwa kwezvinhu muzvitoro kutanga kwesvondo rino hurumende yakavharisa mabhuku ekumabhanga yemakambani 12 ichivapomera mhosva yekusafambisa mari yekunze zvakanaka nyanzvi mune zveupfumi amai Chenai Mutambasere vanoti nyanzvi mune zveupfumi dzakayambira hurumende kazhinji kuti irege kushandisa mari dzekunze dzakawanda kana kuti multicurrencies asi hurumende haina kuteerera zvino yave kushora vemabhizimisi vari kuzvinetsekera nemitemo yehurumende isina chairi kubetsera vamabhizimisi
zvinhu zvatiri kuona zvichiitika munyika yedu yezimbabwe maererano nezveupfumi hwenyika hwekuti tava painflation iri kunzi iyo nevanotarisa nyaya dzeinflation iri kusvikira kuma 800% inova iyo the worst in the world zvakare tiri kutarisana neexchange rate nedevaluation yelocal currency
chii chamungati ndicho chiri kukonzera dambudziko rezveupfumi iri amai Mutambasere
izvi zvinhu zviri kuitika kunyanyanyanya nenyaya yekuda nyaya ye multi-currency situation irukuitika muZimbabwe yakatanga muna 2016 paka taurwa na governor wa Mangujika kuti vava kuintroducer iwa vaiti mabond notes achinzi RH1:1 ne US dollar tikazoona zvakare kwa kuunzwa nostro kwa kuunzwa ma RTGS asi panguva yese ii taiva kurudzira kuti dai pare zvino tatarisana ne currency imwe chete inoita kuti nyika yedu ikwanise kugadzira zvino tikwanise kusvika pekuti tiri kuzvigadzirira tiri kuita production yedu yakanaka tiri kucreate value muekonomi yedu asi izvi zvinova zvinhu zvavasina kuteerera
ndizvo zvega zvakakonzera dambudziko iri here pane zvimwe here amai Mutambaseri
mushure mezvo vakabva vatanga kuprinta local currency. Local currency yawandisa, supply of money yawandisa. Munyika yekuti isusu tiri kuda kunge tichishandisa ma US dollars. Musino uyu vakabuda vachitaura kuti nyangwe kana chibage tiri kunochitsvaga kuZambia, kana wheat tiri kunoitsvaga kuZambia. Zvinhu zvese izvi zvinhu zvinenge zvichida foreign currency. Nyika yedu pare zvino hatisati tasvika pakuti tinogadzira zvinhu zvedu zvese tichizvigadzirira tichizvitengesera munyika medu. Ruzhinji rwacho tiri kunotenga kune dzimwe nyika. Izvi zvinoita kuti tive vanhu vanonge vachitsvaga US dollar. Tichitsvaga US dollar zvakadaro. Munyika medu mazara ne local currency. So ava vari kutaura urongo hwekuti dai zvinhu zvese zvachichajwa ne local currency. Vari kuda kuzama kuti local currency yazara munyika ishandisike, ishandisiwe. Asi nzira yavari kuda kuti zviitike nayo haisi kuzoshanda.
Sekuona kwenyu, zvirongwa zvehurumende izvi zvinobetsera here?
Izvi hazvishandi nekuti chekutanga chinodzvanyirira vanhu vemabhizinesi. Vanhu vemabhizinesi vanenge vachiva neurongo hwavo. Vachiziva kuti zvinhu zvatiri kutengesa muchitoro chedu tinonozvitenga kwakadai nekwakadai naizvozvo tinofanira kunge tichitsvaga mari yedu kana tichiitsvaga iri maforeign currency tinenge tichinida mari yakawanda zvakadai zvino kana vasingachatendedzwi kuti vatengese zvinhu zvavo neforeign currency vachinzi ivo vatengese nelocal currency asi vachizonida kuti vanoreplacea mastocks aya neforeign currency izvi hazvishandi nekuti vanhu vemabhizinesi vachazodzamara vava kutengesera zvinhu zvavo vachishandisa mavhenda vava kutengesera mastreets kuti vakwanise kuwana chi ma US dollars nekuti ndiwo avachanoshandisa kuti vadzosere zvinhu zviri kutengeseka mushopu kuti vakwanise kuramba vachienderera mberi nebhizinesi ravo.
Mai Mutambaseri, zviri kuitwa nehurumende izvi zvichashanda here semukuona kwenyu?
Zvatiri kuona zvichiitika izvi ndizvo zvinonzi interference by government. Zvinoonekwa kuti avo vanotarisa nezvenyaya dzeeconomic vanotaura ivo vachiti zvinhu zvinoita interference kupindira kunoita hurumende mukushanda kunoita vanhu vemabhizinesi zvisinei nemutemo nekuti apa maoperations kushanda kwaunoita mubhizinesi zviri kwauri muridzi webhizinesi kuti uone kuti ndoda kutengesa zvinhu zvangu nemutengo wakadai ndoda kuzodii kuti bhizinesi rangu rirambe richienda mberi bhizinesi rangu rirambe richiita profit asi takange tava nehurumende inoda kuramba ichipinda munyaya idzi inoramba ichida kukanganisa inoramba ichida kuchinjurudza nepamwe zvimwe hazvisi futi pamutemo izvi zvinoita kuti vanhu vemabhizinesi vasada kuuya nemabhizinesi avo kuZimbabwe uye kuti vaavoid maformal channels nekuti vanenge vachiziva kuti kana vachinge vaenda maformal channels vachinge mari dzavo vadzisa mumabhank hurumende yedu yeZimbabwe ichange ichida kuti ipindiridze munyaya dzacho nenzira dzisina tsarukano.
Avo vange vari nyanzvi mune zveupfumi amai Chennai Mutambaseri vari parunhare kuBritain neStudio 7. Asi vanoongorora zvematongero enyika vakarerekera kubato reZANU-PF Dr. Masimba Mavaza vanoti vemabhizimisi vanofanirwa kuita basa ravo rezvemabhizimisi vasiye zvematongero enyika zviri mumavoko ezvematongero enyika.
Matanho arikutorwa nehurumende ekumbomisa kushandiswa kwemaakaunts emari emabhizimisi ari kubatwa achikwidza mitengo yemari nemitengo yezvinhu. Matanho akanaka zvikuru, anoita kuti hurumende iratidze mazina ayo nekuruma panyama nhete mabhizimisi aya kana mabhizimisi aya achinga aenderera mberi nekuda kuomesera upenyu hwevana veZimbabwe nekukwidza mitengo yezvinhu munyika. Chatiri kuona apa ndechekuti vanhu vemabhizimisi, nekuti bhizimisi rese harikwanisi kukandwa mujeri, panovarwadza ndo panopinda mari yavo. Ipapo pakabatwa vanobva vadzokera munzira dzakanaka nekuti hurumende ndoyega inofanira kupa mutengo wemari ndoyega inofanira kukwidza mitengo yezvinhu kana kuwirira nevabhizimisi kuti ngatisei mitengo yezvinhu pachibadano ripi saka vabhizimisi vanoda kutora basa rehurumende kukwidza mari mutengo wemari vokwidza zvakare mutengo wezvinhu zvemabhizimisi navo voenderera mberi zvakare nekuda kuratidza nyika yese kuti ivo ndo vanokwanisa kutungamirira zveupfumi hwenyika
sei kuona kwenyu izvi zvinorevei Dr. Mavaza
izvi kuzoratidza pachena kuti vemabhizimisi vaakupinda mumatongerwo enyika vaakuda kushandisa mabhizimisi avo kuti vana vezimbabwe vaore mwoyo vagosiyana nehurumende yavanga vachida saka kuti nyika inzi yaakupinda musarudzo hazvireve kuti tinofanira kutanga kuita zvibhakera nevemabhizimisi kuti tigoonekwa sevanhu vakaipa pamashandiro ehurumende asi kuti manhu vemabhizimisi ngavaite basa ravo rebhizinesi vagosiya basa rezvematongerwo enyika kune vematongerwo enyika bhizimisi harisi rekutongesa naro nyika asi bhizimisi nderekubatsira vanhu kubatsira vanhu kuti vatenge zvavanoda nekuibatsirawo nekuvandudza upfumi hwenyika
ko upfumi hwenyika hunotadza sei kuvandudzwa pane zvamunoona here zviri kutadzisa kuti izvi zviitwe
upfumi hwenyika hungavandudzwe kana vemabhizimisi vachirerekera kubato rimwe chete kana vachirerekera kune vanopikisa vasingatarise kuti vanhu vezimbabwe vanenge vachikwanisa kubudirirawo here kana kuti vanorarama zvakanaka here zviri kuitika pano zvekuti vemabhizimisi vari kurovaimbwa vakaviga mupinyi vari kuedza kutaura kuti ivo havachada hurumende asi vada kuti vana vezimbabwe vanzwe nzara kusvika vakupandukira hurumende yavo izvi hazvina kunaka saka tinoona kuti chinhu chakanaka kuti hurumende ivhare maakaunts avo kana vakaenderera mberi yovatorera marezinesi anovabvumidza kushanda yopa avo vanogona kushandisa kuti vana vezimbabwe vawane zvekudya vatenge chikafu vasinganyunyute vasinganetseke nemari yavo
avo vange vari vanongorora zvematongero enyika vakarerekera kubato rezanupf Dr. Masimba Mavaza vari parunhare kubritain nestudio 7
zvizvarwa zvezimbabwe zviri musouth africa zvine magwaro ezimbabwe exemption permits ayo anonzi akawedzerwa nguva yekushandiswa kwawo nemumwe mwedzi zvinoti nyangwe hazvo zvakapiwa mukana wekumbogara nekutsvaga mamwe magwaro ekushandisa haisi nyore kuwana magwaro matsva aya mukuzeya nezvenyaya iyi Evans Zvininga westudio 7 abata mukuru wekomiti yevanhu vane magwaro aya yezimbabwe exemption permit coordinating committee vaedward muchatuta kuti tinzwe zvizhinji
isu sezetp coordinating committee bato revanhu vane magwaro aya vari kusenza nekugara musouth africa tinotambira nemufaro kuwedzerwa kwaitwa mazuva ekushanda kwemagwaro aya asi panguva imwe cheteyo tinoona kuti hazvigadzirise dambudziko redu nekuti vazininga magwaro aya ari muzvikamu zviviri pane chikamu chekutanga chekuapplya vanoti waiver inoreva kumbira chikumbiro chokuti uregererwe pane zvimwe zvimhinga mpinyi zvinhu zvinodikanwa kuti ukwanise kunge waita kuti uzokwanisa kuapply mainstream permit inove gwaro racho chairo chairo rinotipa kuti tikwanise kugara nekushanda musouth africa zviri pamutemo kuapply waiver chete kunoda mwedzi mitanhatu inove ndiyo yacho yavawedzera nayo saka zvaakureva kuti vanhu vachaapply waiver chete waiver yobuda yapedza kubuda vanofanira kuzoapply futi mainstream permit tichitarisa kune vari kuapply mapemits iwayo vasiri vane magwaro ezetp vari kutora mwedzi inopfuura mitanhatu zvichienda kumisere saka zvichireva kuti tikasvika kupera kwegore rino kwaakutozoda futi umwe mwedzi mitanhatu zvichienda kumwedzi misere kuti vanhu vakwanise kuapply mapemits magwaro acho chaiwo chaiwo nekupindurwa zvekare
kunewo mashoko anoti vamwe venyu vakatonyoresawo vane chitsama kuti vari kuda zveurongwa hwekudzokera kumusha muri kusanganawo navo here mashoko aya
vazininga nematambudziko atakatarisa nao kumusha kwedu kuZimbabwe parizvino anosanganisira kudonha kweuremu wemari yedu kukwira kwemitengo muzvitoro panguva imwe chete vanhu vari kutumira mari kumusha kuti vanhu vari kumamisha vakwanise kurarama ndiwo vonzi dzokai kumusha chisiyai mabasa saka vanhu vari kumusha vacho vachagona kurarama nei zvozodii nemamiriro akaita zvinhu panguva inei vazininga takaita musangano neZimbabwean Embassy yemusouth Africa neZim Consulate pamwe chete zvemusouth Africa ambassador wedu nakonsula general takavabvunza mibvunzo yekuti zvavari kuti vanokwanisa kutitambira vane hurongwa hupi hwavaiita kuti vana vedu vakwanise kuramba vachiendera mberi nezvidzidzo zvavo zvavari kuita muSouth Africa tine vana vari kumayunivhesiti vari kuita zvidzidzo zvisiri kuZimbabwe tine vana vari kuzvikoro vari kudzidza zvidzidzo zvisiri kuZimbabwe zvinosanganisira mitauro isiko kuZimbabwe yakafanana neAfrikaans beZulu pedi nezvimwe zvakadaro vana ivavo vanozokwanisa here kuramba vachizviita hurumende yedu murukidza naambasada neZim Consulate vakati havazvikwanise saka vanhu vanodzokera pakadii
ngatitariseiwo kuti saka imimi zvamunofunga kuti ndizvo zvinofanirwa kuitwa kuti vanhu vemagwaro emazepa yavabatsirwe ndezvipi
vazininga chingaitwa kugadzisa dambudziko rakatarisana nevanhu vari pamagwaro ezetp pemisaya kuwedzera nguva yavo yekugara muSouth Africa kana kusvika kumakore mana zvichipfuura
mukuru wekomiti yeZimbabwe Exemption Permits Coordinating Committee vaEdward Muchatuta vari panhare kuSouth Africa naEvans Zvininga weStudio 7 nyaya iyi ichange ichikurukurwa pachirongwa chedu cheLive Talk Diaspora Forum nhasi manheru na8 PM tombotarisa zviri mumapepanhau anhasi nhasi chitatu 14 chikumi mumiriri wezengeza West muparamende vajob sikala vanosvitsa gore kubva zvavavharirwa mujeri munewsday mutungamiri wenyika vaemarson munangagwa nezuro vakakurudzira vatsigiri vavo vanosanganisira vakamborwa hondo yerusununguko nevechidiki kuti vatsvakire bato ravo rutsigiro musarudzo dziri kuuya musi wa23 nyamavhuvhu munewsday makare muzvare felistus murata uyo anozivikanwa nerekuti maiditi vachaziva nhasi kuti vachagara mujeri kwenguva yakadini zvichitevera kuwanikwa vaine mhosva yekuba yave nguva yenyu vateereri yokuzvitaurira mega zvamunofunga
ndida kubvunzawo baba vane nzama vhaza vamavhaza mhaina mavhaza kana kuti mavhaza baba avo dzimwe dzenguva zvimwe zvinhu zvavanotaura zvinototyisa kuti havararami vari muZimbabwe vari kurarama vari kunze kwenyika asi maziso avo anoona zviri muZimbabwe vanotaura kuti hanzi zvokudhura kwezvinhu zvatanga izvizvi nekuti vanhu vakuenda kumaerection muZimbabwe magara muri kutamburiwa muri kutamburwa muZimbabwe kubva 2008 zvinhu zvakangonaka kwenguva idiki diki nguva idiki diki zvanga zvadzokera kanomawo zvakutitanga futi kutonetsa especially izvezvizvi kubva kuma2010 kusvikira pari zvino so zvinhu zviri kungonetsa muZimbabwe hapana pakamboita nomawo nomawo zviri raiti vanongotaura zvive zvokuti ivo havasi kuda kubva pachigaro chete vada kungoramba varipo vanongotaura kuti kwakanaka kuZimbabwe kuri raiti kuZimbabwe hapana chitombori raiti kuZimbabwe kutaura chokwadi pamberi pamwari kune munhu ari pagiraundi hapana munhu akungosiya kungoti irege ndiraramise mhuri yangu arege kutaurisa zvake apo tachingotsvaga tsvaga zvokuraramisa mhuri dzake but zviri muZimbabwe hazvinaumira mushe
zitandi tatenda mamboda Vikita hapo, ndati ndimu ndanzwa mashoko andibata atorwa na mavaza yekuti anzi vema opposition nemamwe mapato ndo vari kukonzera kuti zvinhu zviome munyika. Zvimwe zvinhu ngavambotaurwa vanyatsa kufunga, plus kuti izvozvi zvingavanzi kuti vanhu havakufunga vavakuziva. Ichi chibato chinonzi ZANU PF ichichi kudhara vanhu vakuzviziva kuti ZANU PF yagara inonyepa, ndeyekunyepa ZANU PF. Saka vamavaza deno zvimwe zvacho vaimbopota vachimbofunga kuti haya zvimwe zvacho izvizvi nhema dzavo dzakapera dzese, izvi vakuzama kuda kubatanidza batanidza bata zvichashandiba, vanhu vakuziva, vanhu vasvinura.
Ndine shumba ndiri pamukondo pamupumalanga apo, ndikanyeuka kungadududuka ndoda kuti musvitiro kuvanhu ava vanotonga nyika vana munangagwavo. Vasatiite vana adiki ana munangagwavo, tiri vanhu vanotofungawo saiwo. Vasati kuita politics ubva vatoti haisati funge, tinofungawo sekufunga kwavo iwo. Vasatinyepere kuti America ndiri kukwidza zvinhu, vasatinyepere kuti maopposition ndo ari kukwidza zvinhu. Maopposition vane masitoro here vanoti vari kukwidza zvinhu? Handi ivo ndo vane masitoro vari muhurumende imomo vese ivavo vana munangagwa nani ndo vane masitoro, ndo vanokwidza zvinhu, vasatinyepere. Ko tipfuti mutibvunzirewo futi, ko sei nguva yaSmith akapiwa masanctions apa? Smith airwisana nezanu nezipra, mishonga inombobvira yakashaikwa mumazvipatara, migogo yaigadzirwa zvisaigadzira. Kuivo vari kutadza nei? Havadi kubva pachigaro chiita, vada kuwanda nemasanctions. Vanhu vezimbabwe ndetinovhota, vanhu vaenda ava.
Mamukasei anamukomanda nanokahwa, ndiena nokuma Blessing Zulu. Panoti chokwadi ndo pamimire ipapo, zvakatangana vandabaningi tose tose tikafara nazvo, nhasi uno tave kufarawo. Aiwa ZANU PF, dzikamai musangopopota, maakukura manje sezvizvi anamutamatakubanda namunangagwa jima yamoti. Aiwa tinozvikwanisa kuzviita, maakuchema kudira jecha musadza, makaudzwa kudhara muri kudira jecha musadza. Mapererwa izvezvizvi makungonongedzera vanhu vari kunze kwenyika, ndo vari kukonzeresa. Ndege dzamunotenga dziya dziya dzimetiunza munyika dziya dziya zvipatara zvisina kana mushonga, masanction acho ari kupi? Goldi rinobiwa rose reariyeri, mari yacho inoenda kupi? Vanhu vezano pevu vanoita senge vanonyepera vana vadiki chaivo chaivo, vari kuti tokudai nokudai. Tarisei mamiriro ezvaita izvozvi, mungatarira chivanda maningi soro kubva paakafa 2002. Nanhasi ndo pamaakuona kukosha kwemurume unozi Ndabaningi Solo. Kana manga machida tsvimbo yake, manje tsvimbo yaNdabaningi Solo inorefa manje. Hauibati zvekudaro yeye. Ipapo aiwa zvakanaka mure Zimbabwe, simumavhoti wana weZimbabwe. ZANU PF ichitumba isina kana mazino, shuga shuga chinyokoto, ndatenda.
Idzo dzange dziri pfungwa dzevamwe vateereri dzisinei nestudio 7. Isu hatina kwatakarerekera. Tumirai mazwi enyu pawhatsapp number dzinoti +1 202 465 0318 muchitiudza zvamunofunga pane zviri kuitika. Muchikamu chino tinotarisa zviri kuitika muAmerica. Vaimbova mutungamiri weAmerica vaDonald Trump nezuro vakazvipira kumapurisa vakamiswa mberi kwedare muguta reMiami mudunhu reFlorida. VaTrump vakaudza dare redzimhosva kuti havana mhosva yavakapara. VaTrump vari kupomerwa mhosva 31 dzine chekuita nemagwaro anokosha avanonzi vakatora vakaenda nawo kumba kwavo mushure mekukundwa musarudzo. VaTrump vaimbova mutungamiri weAmerica wekutanga kupomerwa mhosva akakaveke chipiri, VaTrump vachimiswa mberi kwedare vachipomerwa mhosva asi ivo vachiti havana mhosva yavakapara. VaTrump vane dzimwe mhosva zhinji dzakavamirira dzichiri kuferefetwa. Sezvo nguva yedu yapera, tombotarisa zvange zviri munhau dzanhasi. Vanhu vasingazivikani vanonzi vakakwaturwa nekutora matombo eguva revai venhengo yebato reMDC vakapambwa nekupondwa muna Chivabvu 2008 vatonderai ndira. Imwe nyanzvi mune zveupfumi inokurudzira hurumende kuti ishandise mari yekunze imwe chete kuti zveupfumi zvitange kugadzikana, asi vamwe vachiti vemabhizimisi vari kuvhiringa hurumende kuti ikundwe musarudzo. tashika kumagumo chirongwa chedu chanasi ivai nesu zvakare manyero anasi apo tichikupai zvezvimwe nhau ndiri muWashington DC ndini Tanoka Wande ndichikusiyai muri maoko mantungamiri Nkomo nenhau dzesindebele.